nyaya yakanaka uyezve inoenderana nezvairamba zvitarwa nemutungamiriri wenyika pamwe chete nezanupf. Izvo tinotenda kuti kubuda kwemastatistics aya kunobatsira kuti zvijeke maringe nenharo dzakanga dziripo. Takaona mamwewo masangano enhau akaita seCNN achitaura zvekuma 80-90% anova makumi mapfumbamwe kana kuti makumi. Saka tinotenda nezvaitwa. Semaonero edisu taiti chii chinonzi kuvapa basa kana kuti employment. Kuvapa basa kunoya kazhinji nemhando mbiri, kuva uri pabasa yatingati formal employment kana kuti informal employment, kunyanyisa vari self-employed vanokwanisa kuita basa, kukwanisa kuwana mari. Zvinozongosiyana chete kuti kambani yakariswa zviri pamutemo here kana kuti ndeyemabhizinesi madiki anenge asina urehwarehwa hwakawanda pakurekodwa kwavo.
Vachitambara munoti kudii nezvakaburitswa neILO izvi?
Chokwadi chiripo ndechekuti kana taakutarisa ine very strict sense zvavakutaura izvo ichokwadi, nekuti ivo vanenge vachiti zvekuti even makaona vanhu vazhinji vari muinformal sector, vazhinji vacho vari underemployed, havasi gainfully employed. Mazhinji maactivities emuinformal sector ndeekukiya kiya, ndee subsistence, vanhu vanenge vatorasikirwa nemabasa maformal sector jobs mumakambani ari formally registered, ari formal. Saka uyo matauriro anoita ndeyekuti mumadeveloping countries it's very very expensive, zvinodhura zvakanyanyisisa kuti munhu anzi ari unemployed, nekuti hatina masocial protection system nemainstitution akasimba anotonge achipa mari kuna vanhu vasina mabasa. Makaenda kunyika kunana America, kunana South Africa, kunana Europe, uko vanhu vanenge vasina mabasa vanotopiwa mari unemployment benefits mwedzi woga woga, vanotoitanga vanhu vari kutambira. Saka kuno kunana Zimbabwe uko hatina mamezures akadaro anosapota vanhu vasingashandi. Ndosaka zvichinetsa kuti munhu angonzi akagara haana zvaari kuita. Saka kana washaya basa mufoma ukazhinji unenge wakutotsvaga zvimwe zvaungaite kuti ukiye kiye kuitira kuti uwane chekurarama nacho. Saka ine strict sense chinogona kuva chokwadi takatarisa nerimwe divi. But wo takatasaone rimwe divi nderekuti vanhu vazhinji vatingati vari employed ava vanenge vari underemployed, they are not gainfully employed. Vanhu vari kungosadharara vachikiya kiya vachingoitira kuita kuti zvibatane uye kuti vakwanise kungoraramawo kaupenyu kari nani.
Todzoka kwamuri vamusarara, pane chekupemberera here apa pauwandu hwevanhu vari kunzi vari pabasa, kana tichitarisa kuti vanhu vacho vanenge vasingabhadhari mitero nezviri kutaurwawo navachitambara zvekuti vanhu vari kungokiyakiyawo kuti vaone kurarama?
Zimbabwe senyika iri pakati pezvirango zveupfumi, hatingati masanctions, zvinhu zvatinotambira zvakare zvikuru kuti takwanisa kuita 5%. Zvoreva kuti dai takwanisa kuona vekunze vanouya vasingamiswe nehurumende dzavo kuti vauya kuzoisipura mabhizinesi, dzimwe nguva tingadai tiri pa0% chaipo.
Vachitambara, ko vanhu vacho kana vari pabasa neuwandu hwakawanda kudai, chii chiri kupa kuti hurumende itadze kuwana mari yekugadzira mugwagwa kana kutobhadhara vashandi vayo?
Hatingi ndoti dambudziko riripo kuti vanhu vazhinji tataura kuti vari muinformal, saka hava contribute zvinhu zvakaita semataxes uye havatori naability vazhinji vacho yekunge vachibhadhara miripo, nekuti vari kungo vazhinji vacho takamboita ongororo tikutoona kuti vari kurarama from hatingati from hand to mouth.